Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye nhau dzedu dzanhasi muvhuro kubvumbi 8 2019. Amai Joyce Mujuru vanoti havana urongwa hwekudzokera kubato rezano PF kunyangwe hazvo bato iri rakatumira nhumwa kuti dzivakumbire kuti vadzoke. Mumwe mutevedzeri wemukuru mubazi Reshe madzimai kana kuti Women's Affairs amai Christine Chideme vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuba chikafu chaida kupiwa vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Dare reparamende rotanga kunzwa nyaya iri kupomerwa nengo dzeparamende vatemba muliswa vakazvimirira vanenaude chikomba vezano PF vaanel ndebele nava Prince Dube Kosibanda ve MDC yekuita zveuori kuwange Colliery nekuda chioko muhomwe. Vamwe vatori venhau vombochengetedzwa nemapurisa mushure mekuratidzira vachiti havana kufara nekukandwa kwehutsi hunokachidzwa pamahofisi enhefenyuro ye 263 chat nemusi wechina. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubatana kwakaita nyika dzepasi rino nezuro mukurangarira vanhu vakaurayiwa kuRwanda pakurwisana kwemarudzi pakati pematutsi nemahutu. Ko chii chingadzidzwe neZimbabwe? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.